Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manira kana kavatereri tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wechipiri chikunguru 4 2017.
Makateerera ku Studio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Kurakidza kusakwana iwe timba mako hamuna upfu wabudzwa neta kuti isusu tikushafa dai mari yanga yapinda musirculation kana kuti mari iyo miriyoni yokupidzwa musirculation vanhu toita tiona mari mapinda.
Vakawanda munyika vochema nemaitiro emutungamiri wenyika vaRobert Mugabe ava vakapa sangano reAfrican Union chipo chemari inoita miriyoni imwe chete yemadhora panguva iyo Zimbabwe iri kunetseka nekushaya mari.
Rimwe sangano revechidiki Mbulawayo roita ongororo pamatambudziko ari kusangana nevanhu munyika nepamusana pekushayikwa kwemari yemabond notes.
America inocherechedza kusvitsa makore mazana maviri nemakumi mana nerimwe yavana kuzvitonga.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Veruzhinji vanoti havasi kufara nekupa African Union mari inoita miriyoni yemadhora kwakaitwa nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nezuro panguva iyo mari iri kunetsa munyika. Mutoro wedu enhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
VaMugabe nezuro vakapa sangano remubatanidzwa wenyika dziri muAfrica yose reAfrican Union kana kuti AU mari inoita miriyoni remadhora ichashandiswa nesangano iri mukuita basa raro zvichitevera kutengeswa kwakaitwa mombe munyika kuti mari iyi iunganidzwe. Asi veruzhinji vakaita savaCharles Gwata ava vanogara mumusha weMelbourne muno muHarare vanoti zvanga zvisingakodzere kuti vaMugabe vape AU mari yakawanda kudai veruzhinji vachinhonga svosve nemuromo munyika. VaGwata vati dai mari iyi yakaiswa mumabhanga umo muri kushayikwa mari zuva nezuva zvaizobatsira kuti vanhu vasarare mumitsetse yekumabhanga vachitsvaga mari.
Kurakidza kusakwana iwe timba mako hamuna upfu wabudzwa neta kuti isusu tikushafa dai mari yanga yapinda musirculation kana kuti mari iyo miriyoni yokupidzwa musirculation vanhu toita tiona mari mapinda ine zvichikuita makiu tamuka kuma 3 kunobata nhamba $50 zvezvo dai mari yanga yapinda musirculation.
Zvataurwa navaGwata zvatsinirwa navatonga emungwena vanogara mumusha weMaubra avo vati vaMugabe vanoziva kuti Zimbabwe haisi kuzoita sarudzo dziri pachena gore rinouya nokudaro vave kuda kugara vakatsindira mwena wemashingishingi.
Mugabe vakanganisa vangabvisi 1 miriyoni zvinhu zvakaoma munyika kudai yaitofanira kutoshandiswa something zvekudevelopa nyika yake kwete kuendesa 1 miriyoni ku AU. Waruda protection against my elections at 2018.
Asama Biula Masunda avanogara musha wedziva rasekwa muno muHarare vaudza Studio 7 kuti danho rakatorwa navaMugabe idanho rakanaka chose. Amai Masunda vati Zimbabwe inofanira kugara ichidyidzana zvakanaka nenyika dziri musangano renyika dziri kuchamhembe kweAfrica reSADC pamwe chete neAU kuitira kuti igozobatsirwawo painenge yave kuda rubatsiro sezvo vaMugabe vasingakwanisi kudyidzana nenyika dziri kumavirira nepamusana pezvirango zvavakatemerwa.
Ndinoona zvakaitwa zvaitwa naPresident vedu vaMugabe chiri chinhu chakakosha chaizvo uye chakanaka because havakwanisi kudyidzana nedzimwe nyika dzekuwest sezvo vakapiwa masangano sanctions kunana England nana America uko
zvataurwa namai Masunda zvatsinirwa navakambion ngorima vanogara mushawe Avonlea muno muHarare vangorima vati vamugabe munhu wo anofanira kugara aine zita rakanaka kumadzawira avo emuAfrica.
Vamugabe vakagonesa zvisingaiti because dzimwe nyika dzinotibetserawo kana tava munguva yekutambudzika. Saka isusu tinofangwa kubetserawo Afrika ndedu inoi. Saka ndatenda zvangu nezvakaitwa navamugabe. Vamugabe vakagonesa chaizvo ipapo.
Asi vaFrancis Sivanda vanogara muHague Park muno muHarare vapokana nezvataurwa namai Masunda navangorima vachiti Zimbabwe nyika isingakoshese masangano ekunzi anoibatsira vachiti zvakaitwa navamugabe izvi zvakafanana naamai vanogovera muvakidzani upfu hwese mhuri yavo yosara ichiziya nenzara.
That is utter nonsense completely. Now we have got a lot of people outside in the rural areas who are actually hungry now, right, as we speak. But it is what was the head of state achieved so far, African Union Mari, whereas Isus Pachezo do, Madonna's Varwa Zinga Varutas, Vasquada with Madonna's Awe Achi Participator Munum, they think with their politically minded, whatever, the language, for some interest in politics. But also, when a moon achieved African Union, a body that is rich already, over a million, that is in Pachezo and Skona Buti, is not a battery in Gaidu in other way.
Vamugabe avo vaimbovesa chigaro weAfrican Union vakaudza musangano weAU uri kupindwa muguta guru reEthiopia reAddis Ababa nezuro kuti vakaona rubatsiro rwemombe idzi kubva kunhengo dzebato ravo reZANU-PF pamwe neveruzhinji idzo dzakazotengeswa kuti mari iyi izovepo. Kunyange hazvo pasina kutaurwa kuti mombe chaidzo dzakatengeswa kuti mari iyi iwanikwe ingani, gurukota rinoona nezvinoitika kunze kwenyika, vasimba raShembengegwi, vakaudza bepanhau reHerald kuti mombe dzakatengeswa idzi zviuru nezviuru. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti mombe zhinji dzakabviswa idzi imombe dzakatorwa varimi vachena. Panguva yakabvutwa mapurazi avo, varimi avo vakabuda mapurazi avo vasina chavakabata. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Apo veruzhinji vari kuramba vachinetseka nekushaya mari mumabhanga, rimwe sangano revechidiki muBulawayo ratanga chirongwa chekuita ongororo yematambudziko akasiyana-siyana ari kusangana nevanhu nekuda kwekusashandiswa kwemabond notes munyika. Tinodzokorora nekuda kwekushandiswa kwemabond notes munyika. Mutoreri wenhau Taurai Shava anoti panyaya inotevera.
Vechidiki havanoti chinangwa chavo ndechekuzoendesa tsvakurudzo yavo kubhanga guru renyika senzira yekuedza kubatsira kupedza matambudziko aya. Mukuru wesangano reYouth Economic Forum vafarika yamasiya mhuru vanoti sangano ravo raona zvakakodzera kuita tsvakurudzo pamusoro pematambudziko ari kutarisana neveruzhinji kubva mukushayikwa kuri kuita mari mumabhangi. Vamasiya mhuru vati vakazivisa veReserve Bank of Zimbabwe nezvechirongwa chavo vachiti zvakakosha kuti vanhu vese musoro pamwe chete mukuedza kuwana nzira dzekupedza dambudziko rekushomeka kwemari munyika.
Tinofanira kuti tione lasting solution to issue iyoyi. Saka tati isusu tuda kupinda muvanhu. We are a think tank, hatiri kuti tizvifungire isusu. But tuda kuti titange tambonzwa kuti vanhu vari kuti chii. Vanhu vataura zvavari kutaura. We will then come up ne document yetichazo compile tichiendesa ku RBZ. Kuti ayo RBZ zvatakambotaura zviyazviya taenda tataura nevanhu. Vanhu vari kuti nyaya iripo nde e. Then from there we are then hoping kuti maybe vanogadzira zvemutemo vanoona nezvenyaya idzodzi dzemari vachazotarisawo zviri kutaura vanhu and vozoona kuti vanobatsira sei.
Vamasiya mhuru avo vanoshandira imwe kambani hombe inogadzira nekutengesa mbatya vanoti vakatanga sangano reYouth Economic Forum nevamwe vavo gore rakapera nechinangwa chekupa vechidiki mikana yekuti vazive nezvemagariro evanhu uye nezveupfumi ukuwo sangano iri richishanda sechipangamazano munyaya idzi. vachirenje moyo. Ava vanoe nengo yesangano re Youth Economic Forum vati senzira yekuita ongororo yavo vanenge vachitaura neveruzhinji vachivabvunza zvavari kusangana nazvo zuva nezuva mukutsvaga mari kumabhangi.
Vamwe vanhu vane masolutions vanhu vakanyarara vanhu vasiri kutaura. Vari kutaura, vari kutaura tiri kuvanzvawo asi toda kuti vamwe vataure tinzvoo vamwe kuti vari kuti kudii. Tikaisa musoro pamwe chete munhu wese tinouyawo nemasolutions vari nani. Tichizviita murunyararo hazvisi zvedaka hazvisi zvekunetsa nayo kugadzirisana tichingotaura tichinzvanana.
Vamwe vanoti kunze kwekunetseka kuwana mari mumabhangi mamwe matambudziko avatonzwa kubva kuvanhu munguva pfupi yavatanga chirongwa chavo anosanganisira kuti vakuru vakuru vemabhangi akasiyana siyana havataure nevanhu vachivatsanangurira zvizere pamusoro pedambudziko rekushomeka kwemari. Vatiwo vakawanda vari kuchema nerekuti mukutsvaga mari kumabhangi vari kurasikirwa nenguva yakakura pamwe nemari shoma yavanenge vainayo. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubva kuABZ kana kusangana reBankers Association of Zimbabwe. Nyika yakatanga kushandisa mari yemabond notes muna mbudzi gore rapera mushure mekunge mukuru weABZ vaJohn Mangudya vati iyi yaive nzira yekubatsira kugadzirisa kushomeka kwemari yekunze munyika uye izvi zvaizoitika kwenguva pfupi. Vamangudya vakatiwo mabond notes akatadza kushanda zvakanaka vaizosiya basa. Vanhu munyika pavakabvunzwa kuti vanoda kuti mabond notes ashandiswe here kana kuti kwete vakawanda vakati kwete asi hurumende yakaenderera mberi nekuunza mari iyi ichiti izvi zvaizobatsira pakushayikwa kwemari munyika. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo ndini Taura Ishava.
Zvizvarwa zveAmerica nhasi zviri kupemberera kusvitsa makore mazana maviri nemakumi mana ane rimwe. Nyika iyi yawana kuzvitonga kubva kuBritain uko kwakawanikwa musi wa4 chikunguru 1776. Vanhu vanopemberera zuva iri nekuita mabiko pamwe nemitambo yakasiyana-siyana nyika yose. Mutungamiri weAmerica wechimakumi mana neshanu vaDonald Trump vari kutarisirwa kucherechedza zuva ranhasi iri nekuita mabiko pamuzinda wavo weWhite House. Ayo vachadya nemhuri dzemauto vachizopedzisira nekuona mafireworks. VaTrump vatumirawo mashoko kuvana venyika yavo ekuvashuvira zuva rakanaka. Mapurisa mumaguta mazhinji ematunhu ose enyika anonzi akagadzirira zvakasimba kudzivirira njodzi dzingangoitika pazuva iri dzinosanganisira dzekurwiswa nevanopfurikidza mwero. Nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachidzidzisa paAmherst College kuMassachusetts Dr. Chipo Dendere vanoti chinoita kuti America ive nyika yakasiyana nedzimwe nyika hausi upfumi hwayo kwete asi kuti vanhu vayo avo vanogona kugarisana nevauye munyika yavo. Dr. Dendere vanoti izvi zvinogona kuitwa nevana veZimbabwe kana hurumende yakazvipira kushanda nevanhu vose zvine jekerere. Katinzwe hurukuru yataita navo pamusoro pezuva rekuzvitonga kweAmerica iri.
Ini nasinanga ndichitoverenga zvakataurwa navaObama paIndependence yemakore maviri apfuura. Vakati chinoita kuti America ive nyika yakanaka isi kuti ine upfumi hwainawo hwakanyanyisa aiwa, asi kuti vanhu vari munyika muno vazhinji vacho gore rimwe nerimwe pamwe chete maimmigrants nevakazvarirwa muno vanenge vachida kugadzirisa kuti demokrasi yavo irambe ichiva nyika yakanaka inobvumidza vanhu vavo kuti vabudirire, inogadzirisa maopportunities ekuti vana vadiki vaonewo kuti upenyu hwavo hunenge hwakanaka vachikura. Saka rimwe nerimwe regore America yainocelebrata independence, I think vanhu munyika muno vanenge vachionawo machanges akanaka ari kuitika. Kunyange dzimwe nguva vanhu vachiita kunge zvinhu zvisiri kunyangisa kuchinja hazvo.
Zvii zvamungati zvingatorwawo nevana veZimbabwe kana neZimbabwe zvinoitwa neAmerica kuti inge iri nyika yakagadzikana?
Think kuZimbabwe vanhu chavari kuda kunyangisa kuona kuti upenyu hwevanhu haufani kuramba uchidzokera kumashure. Nekuti takutoona kuti patakanga tiri 1980 nepatava nhasi zviri kwazvo zvakanaka zvaitika, asi vazhinji vedu vari kutambura. Tinenge tichitiwo dai hurumende yedu yaiedza kugadzirisa kuti vanhu vazhinji vawanike vachipinda mumiddle class kutambura kuve kushoma, asiwo tinopembererawo kuzvitonga kwatinako nekuti kugara munyika yekuti vanhu munenge muchiitwa rusarura ganda hakunakidzi saka izvozvo tinozvikudzawo futi
touyawo panyaya yepatriotism tinonzwa vamwe vachiti zvisvaro zveamerica zvinoda nyika yazvo zvakanyanya munoti iwe muchitarisawo nezimbabwe panyaya dzepatriotism
ya ipapo ndinobvumirana nevanhu handisati ndamboona vanhu vanonyanyisa kubva vafara kuda nyika yavo zvakanyanyisa asiwo papatriotism ndinoti kubva zvatakaona last year vanhu vachifamba vakatakura mureza wezimbabwe ndinoona kunge mazimbabwens akawedzera rudo kunyika yavo I think tirikusvikako
vanga vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachidzidzisa paAmherst College Dr. Chipo Dendere vari parunare kumassachusetts muno muamerica nestudio 7
makateerera kunepfenyuro yevanhu yestudio 7 tiri kutepfenyura tiri muwashington dc
munotibata pa 909 am pa 4930 kana pa 6065 ne 15460 kilohertz pa shortwave
tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika
North Korea inoti yabudirira kuparura chirongwa chechombo chayo chinokwanisa kusvika kune dzimwe nyika chiitiko chinove chikuru kwazvo muurongwa hweNorth Korea hwekukwidziridza zvombo zvayo zvenyukliya zvinoitika kunyangazvo paine yambiro dzekuti isiyane nazvo dziri kubva pasi rose chombo ichi icho chakandwa kubva panhandare iri pedyo nemuganhu wenyika iyi nechina uri kumaodzanyemba kwakadziva kumabvazuva chadonhera mujapan muchiitiko charovesa hana vezvematongerwo enyika mujapan uye kuburitsa pachena kukundikana kwechina kutarisisa North Korea
vamwe vakuru muhurumende vanoti hurumende yave kuda kuedza kudzora dhora remunyika zvishoma nezvishoma mushure mekunge gavhuna wereserve bank of zimbabwe Dr. John Mangudya vati vari kuedza kuita dzimwe hurukuro nebhanga reAfriExim bank rine muzinda kuEgypt kuti vakwerete imwe mari yekuwedzera pamadhora mazana maviri yemabond notes ari kutenderera munyika pari zvino mutungamiri webhanga reAfriExim bank vabenedict orama vakaudza vatori venhau kukigali rwanda kuti vakagadzirira kushanda nezimbabwe asi nyanzvi munyaya dzezvoupfumi hadzina kuwirirana kuti kuda kuwedzera mari yemabond notes kungabatsira here pavakaparura mari yemabond notes mukupera kwegore rapera Dr. Mangudya vakati iyi yainge isiri mari asi kuti zvainge zvakangonangana nekubatsira vanhu vanotengesa zvinhu kunze kana kuti export incentive vanotungamira bato rinopikisa repeople's democratic party uye vaimbova gurukota rezveupfumi vatendai biti vanhu vamangudya havasi kutaurira nyika chokwadi pamashandiro emabond notes
danho iri riri kurakidza kuti pavakataura musi wa 4 May 2016 vachiti varungoisa a temporal instrument inonzi mabond note in the form of an export incentive inenge isiri mari kwaive kunyepa zvaizvi nokuti zviri kuprova zvataitaura paya kuti iyi mari inenge ya permanent
vabiti vanotiwo chiri kupa kuti mari ishayikwe mumabhanga inyaya yekuti hurumende iri kungokwereta mari asi isingakwanise kuidzosera
kune dzimwe nyika kana uchikwereta unokwereta kuti uvake mugwagwa unokwereta kuti uvake madhemu unokwereta kuti uvake mapower stations because future generations will use mugwagwa will use national railways will use magetsi so hauneke unongosina kuprejudisa mafuture generations asi apa tadzoka kuti taita mazitsotsi
mashoko aya atsinirwawo neimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachitungamira nyaya dzedzidzo pazimbabwe Ezekiel Guti University Dr. Gift Mugano
harisi danho rakanaka patakatanga bond note vamangodya vakati mari bond note vari kuiunza nokuti varida kudzivirira kubuda kwemari kunze kwenyika kutaura kuno bond note riri kutengeswa kujohannesburg bond note riri kutengeswa kubotswana zambia mozambique kana uchiuya kuzimbabwe unopuwa bond note kuti heyo mari yako uri kuenda kumusha ende unoshandisa bond note iyi bond note rako tokanganisa kuti mari ipinde muzimbabwe nekuti pasina bond note pakadai pasina mari iri kubatwa ichiri kunze kuti igare vanhu ichitrade bond note bond note takaitaura kuti yafana neripistik iriswa padachka kuti rinake harisi rakanaka dachka
Dr. Mugano vayambirawo kuti kuda kungodhinda mari kuchazokonzera matambudziko makukutu kunyika
Asi usakanga vanhu vachimema sauka dzika $4.4 billion. Tangai roma bank vaitenge sema treasury bills. Gomba rakacherwa nevachinamasi. Saka ima isa 400 million mugomba imomo. Aungarizadzika. Fanda $4.4 billion kuti idzoke back kuma bank. Irakatrova nevachinamasi vabhadhara masalaries. Ende varingoramba chingotora kuti ari kuno kuma reserve bank mune $1 billion. Tiona magara abuda ne reserve bank. Overdraft yakadyiwa nehurumende. Saka inochinja sei dambudziko remare.
Asi imwe nyanzvi munyadzo zveupfumi vari mutedzeri wemutungamiri wesangano reEmployers Confederation of Zimbabwe vakalisto Jokonya vanoti kuwedzera mari yemabond notes kunogona kubatsira nyika.
I think bond note mawira yakaita it was very well accepted Milan. Yasenza zvakanaka ikabatsira zvakanaka but namo iripo ndiyo kungoti 200 million yanga irimo haisi enough kuti rambe ichingotenderera munyika. Of course I see you say no rambe iri mono ana opana wa mwana nunzwa tinzwa dzinotora wa mari dzibuda nadzo kunze vachinoita zvakanaka. I think zvinhu zvatova long overdue zvekuti de vaipamidzira kana kusvika ku half a billion zvinotoita nani.
Zimbabwe yakatanga kushandisa dora rekuAmerica nedzimwe mari dzakaita se rand, pound, yuan nedzimwe mushure mekunge dora remunyika ratanga kushaya simba zvisina mukare akamboona.
Vakafano bata chigaro chemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti vanhu vasateerere zvinotaurwa nedzimwe nhengo dzebatsirauro ZANU-PF uye muhurumende zvokuti chirongwa chemagutsa checommand agriculture chakaipa. Atachigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nhasi pamatura eGrain Marketing Board GMB muLions Den pedyo nechinoi vaMnangagwa vati vanhu havafanirwi kukoshesa mashoko evanhu vanoshoropodza chirongwa chemagutsa. VaMnangagwa vati chibage chemagutsa chinoramba chichingokura varimi vachingokohwa vachiendesa kuGMB vane mashavi ekuchoropodza vachingotaura. VaMnangagwa vati kunyange vamwe vevanoshoropodza chirongwa ichi vakati chirongwa chakaipisisa vanofara nekuti mutungamiri wenyu ika va Robert Mugabe vakati chirongwa chakanakisisa.
Chikokwe chinongokura chichingokura chikokowewa chikuya kujeva chingotaura saka mutemo wechikokwe chemumunda musa tatra chimutemo pane vakati iagi culture preservative beautiful culture saka andene chite zvinhu zvinotibatsira semhuri. Hapana munhu wani angati anogona kuziva zvose ndizvi.
VaMnangagwa vayambira vanoba chibage pamwe nevose vanoda kupiringisha chirongwa chemagutsa kuti vanofira mujeri.
Zvino tikawana mwana weZimbabwe anopingendare nyaya iyi tokuita sei? Tinova
Muzodzi anonzi Major General Retired Zimundi
nemukuru wamajenda aisa Muzodzi
Zimundi
ndi anochengeta majeri. Kana wapingendere unenge watofunga kundoda kuinda kwavaZimundi.
Vakapano bata chigaro chegurukota rezvekurima vaDouglas Mumbeshura vachoropodza kuita kwevashandi veGMB ava vari kunzi vari kuramba chibage chevarimi vachiti chichiri chinyoro asi chibage chimwe chete chinozobvumwa kana chaenda nevanotenga chibage vakazvimiririra avo vari kutenga chibage pedyo nematura eGMB.
Vakapana kunzi chinemwe chakondendi yakakura chikaenda apa unobatokutaura pa 200 meters away. Votengesa kumakoronyera aya ndizvo makoronyera ari kuya kuzvishazvinopinda pamupatiei mamwe makomplains atiri kunzwa ati tiida kuti zviri kupamisa sei mamwe maari kuchee uori honorable vice president zvanzi mamwe matraka akasvika akabhadhara $100 achapinda mukiu yekuendesa kumoisa teti vakunzuradrit.
Munyori mubazi rezvekurima vaHingson Chitsiko vazivisa varimi kuti vanofanirwa kupiwa mari zvikamu 20 kubva muzana pavanenge vaendesa chibage chavo kuGMB imwe yacho vozopuhwa mukati memavhiki maviri. Kunyange hurumende iri kuridza wamanda ichiti chirongwa chemagutsa chiri kubudirira musangano wanhasi wekuda kuona zviri kunyatsoitika kumatura eGMB waratidza kuti pane zvipingamupinyi zvakawanda zvinosanganisira uhuri hwevashandi veGMB, kushayikwa kwemotokari dzinotakura chibage kuenda kuGMB uye kusabhadharwa kwevarimi nenguva. Ndakamirira Studio 7 muLions Den, ndini Aka Chiguriwa.
Masangano evechidiki ari kuenderera mberi neurongwa hwavo hwekurudzira vechidiki munyika kuti vanyorose kuitira kuti vagokwanisa kuvhota muzarudzo dza2018. Vadzidzi vezvikoro zvepamusorosoro vakaparura urongwa hwekukurudzira vadzidzi kuti vanovhota svondo rapera pasi pechirongwa chehashtag mudzidzi vhota. Tungamiri Nkomo Studio 7 abata vaItai Machakaire vesangano reZimbabwe yadzoka avanoti vari kufara nekuzvipira kwevechidiki ava kuvhota gore rinouya.
Tikaona wechidiki wemuzvikoro zvepamusoro ava wapindira munyaya iyi, tinobva tanyatsotanga kuona kuti wavhurika pfungwa, wakunyatsa kuona, uye zvinotikoshera kuti mumusarudzo dzakati wandei dzatakaita mumashurumo wechidiki wanenge nguva tisina tariro, vasina chiwimbo nekupinda musarudzo. Saka kupinda kwavo nekukurudzirana uku kunonyatsotiratidza pachena kuti vanenge vakuona kuti zvine pundutso.
Mukufamba kwenyu muchikurukura nevechidiki apa, mungati here mune chivimbo muri kugutsikana kuti vachange vachivhota neuwandu hwavo?
Chokwadi, chiripo ndechekunyatsoti vechidiki vari kunyatsoona kuti mamiriro aita nyika atsitsirira ivo kunyanya kudarika kutsitsirira kwaita wabve zero. Saka tiri kunyatsoona chaizvo chaizvo kuti wechidiki vari kunyatsoona kuti vakasapindisa munyaya iyi hakuna kureba kwavanogona kuenda, nekuti hapana remangwana rakanyatsojeka retirikuira vari kuura vavakutanga ivo kuona, zvichibva kune zvavari kutitaurira isu mukukurukura kwetiri kuita navo netiri kufamba.
Pane zvimhingamupini zvamuri kusanganawo nazvo here?
Ndingati isusu se Zimbabwe yadzoka muitiro wetiri kuita hatisati hedu tati tasangana netsetingati chimhingamupini, nekuti tiri kutarisana nemunhu ari kurwadziwa nemamiriro akaita zvinhu. Tiri kusangana nevechidiki vari mumamiriro ezvinhu ari kurwadza. Saka iwavo ndivo vetiri kunyanya kuenda tichinotaura navo, takanangana navo tichishandisa nzira dzisinganyanyoonekwi zvadzo nevanotirwisa wezano vari kuti vatikanganise pane pedzisiti.
Vaitai Machakaire ndive sangano reZimbabwe yadzoka vanga vachitaura naMutungamiri Nkomo Studio 7.
Muchirongwa cheThe Connection nhasi tiri kutarisa matano ari kutorwa nemasangano evechidiki mukukurudzira veruzhinji kuti vanyorese kuitira kuti vazokwanisa kuvhota musarudzo dza2018. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, titumirei mashoko muchishandisa WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318 kana kunyora paFacebook yedu yeVOA Shona. Ngatisanganei nhasi muchirongwa The Connection, muneni Mutungamiri Nkomo.
Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC.
Sezo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare.
Vakawanda munyika vochema nemaitiro emutungamiri wenyika vaRobert Mugabe Awakapa sangano re-African Union chipo chemari inoita milioni imwe chete madora pangova yu Zimbabwe ili kuneteka nekushaiwa mari.
Rimwe sangano rewe chidiki Mbulawayo Roita Ongororo pamatambudziko arikusangana nevanhu munyika nepamusana pekushaikwa kwemari yemabond notes mabanga.
America inocherechedza kusvitsa makore mazana maviri nemakumi mana ane rimwe yaona kuzvitonga. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinovimba kuti muchange muine zvakare mangwana anokuonekwa nemufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Neno wenyu Blessing Zulu ndichiti murare zvakanaka vateereri. Tokusiyai mina Chris Gande munhau dzeIsindebele.